ngati isu sevechidiki tinotarisira kuti nyika ienderere mberi kuita budiriro panyaya dzegutsa ruzhinji nyaya dzedemokirasi kunge vanhu vachikwanisa kunovhota asi kuti vanhu vakwanise kuvhota mitemo yaitu unofanira kunge wakarejesa kuvhota kubvira Zimbabwe payawana kuzvitonga chimwe chezvinhu zviri pamusorosoro panhongonya kuve tiri vanhu vari independent kunge tichikwanisa kuvhota zvekuti munhu kana achipuwa ruremekedzo rwokuti icitizen mugari wenyika kunge achikwanisa kuvhota saka tinozviona zviri zvinhu zvinokosha kuti mazimbabwens akwanisa kunovhota tiri munyaya dzekuvhota idzidzo tinoziva zvakare kuti vamwewo vanenge vakambovhota vachivhotazve vane kakuneta kavanenge vaita uyewo vamwe vacho vakwegura zvokuti vanenge vakuti aiwa zvino zvatinotibatsira asi tinoona kuti vechidiki kunyanya vanotanga kufunda kwekutanga vachinge vasvika makore 8 kusvika pa35 ndo vatakanyanya kutarisira kuti ndo vanoita kuti budiriro ienderere mberi saka ndo vatakanyanya kunanga pamaprograms edu evota registration.
Regai tizwe kuna mukoma Guriro. Munoti vaGuriro nenyaya yekurudzira yekuti vanhu vaende kunonyorisa kuvhota nemashoko ataurwa navamadhuku?
Ndinoti mashoko ataurwa navamadhuku akaisvonaka zvakaipa. Ende isusu sebato rezanupf tinotokurudzira vanhu kuti varejiste kuvhota. Takatarisana nechinangwa chedu chekuda 7 million votes. 7 million votes hadziwanikwe kana vanhu vasina kuvhota. Saka isu sebato rezanupf tinotokurudzira vanhu yeshari vanyuwani vava vachine mukaka pamhino vari kukwanisa makore kuti vange vachirejesa kuti vavhote kavo kekutanga ndo vanhu vatiutokurudzira izvezvi kuti ngavanovhota nevamwe vakavhota kumasuroko ngavacheke mazita avo kuti arime here muvoters roll. Inini rangu ndakatoricheka panditori nelingi iripo yekuzeki inotoratidza kuti iwo unocheka zita rako kuona kuti wakarejesa kuvhota here. Saka isu sezanupf tichida 7 million votes dzatirikuda hadzingodonhe mudenga hadzisi kuti dzinenge dzichizobva kupi dzinotobva pavanhu vari kuvhota saka isu tinotokurudzira vanhu kuti shuwa vanhu ngavarejese vavhote.
Vamadhuku, nyaya iri kunyanyochemwa nevanhu ndeyemitemo yesarudzo kuwandudzwa kwayo. Vamwe vanoti hazvibatsire kuti ndiende kunonyorisa kuvhota kana mitemo yesarudzo isina kuvandudzwa. Inyaya here dzamuri kusangana nadzo pamuri kufamba muchikurudzira vanhu kunyorisa kuvhota?
Ndingati muZimbabwe munomwe haisi nyaya itsva yekutaura nenyaya dzesarudzo. Isu semasangano akazvimirira ega ndinofara kuti mukoma tiri musango vari kutaura nenyaya dzekuti zanupf kutarisira mavhota akasvika 7 million tiri kuona mamwe mapato akawanda wanda munyika ari kutarisirawo zvikamu zvakati kuti tinoda kuti vari kutiteerera vazive kuti kana vari kukwikwidzana vachinge vawanda panenge paane makwikwi isu tinoda kuti munhu ari kunovhota ari kurejesa kuvhota ange ari munhu atinoti isusu citizen nevakawanda vanenge vangoti pakuvhota kwavo havana chimwe chavanoziva kunze kwekunokanda vhoti ravo. Saka zvinoita kuti patinenge tichigadzirira isu tinoda kuti tinge tiine chikamu chatinoti vota education ichisangana nerinoti civic education tinozviona zviri zvinhu zvakakosha nekuti pane mamwe maelections anga achiitika makore aperayo nyaya yekurejesa kuvhota iyoyo inyaya yanga ichinesa nekuti zvinhu zvinodiva kuti munhu anorejesa kuvhota zvaiwanda zvekuti taizopedzisira pamwe prosesi iyo yekuti kurejesa kuvhota inenge isiri prosesi yakajeka isiri prosesi inozivikanwa vamwe ndo vainzi kana vachinyoreswa mumaraini vanenge vachinzi muda kupiwa chibage kana muda vozviona mazita avo atove mavhotas.
Tinzwe kuna vaGuriro. Munoti vaGuriro?
Ngati nyaya iri kutaurwa namukoma vangava havo vachitivo havana kwavakarerekera asi inini pakutaura kwavo ndinotozoona kuti munhu uyu ane kwavakarerekera sezvo edu isusu sevanotonga tichinatsoziva kuti manani government organization vanoti vakazvimiririra vane mafunds avanenge vachiwanawo from the likes of an America. So tichidzoka panhau yamuri kutaura yeregistration hakuna vanhu vanonzi ngavapiwe chibage then vachinyorisa chibage vozoona vavavhoters roll hakuna zvakadaro. Avo mashoko ende manyepo evanhu vanenge vachitsvaga kuda kusvibisa hurumende yakanaka yezimbabwe. Ndosaka muchiona kuti eko zvino hakuna zvinhu zvakadaro zvinoti Zimbabwe yakamuvha kubva kare navo yaenda paelektroniki yekuti kana uchida kucheka zita rako noricheka pafoni pako uri kumba woona kuti warejesta izvezvo vanhu vari kuenda kunorejesta izvizvi izvika vari kuenda vari kunosvika vachirejesta hapana kana raini rinenge ripo hapana kana kunzi muri kuenda nechibage Saka ndinoti izvozvo kuti vanhu kurejesa hazvina kujika, ndinoti manyepo evanhu vanenge vaida kuzama kutibisa hurumende vachivanda vari chiti manani gavhumenda wemasivhi sosaiti, asi ivo vane kwavakarerekera.